zvinoranda zvekuti papane nyaya yange ari Supreme Court yange yaendeswa ichida kudzidza nyaya dzeimmunity kuti vaTrump here vanokwanisa kutongwa nenyaya dzavo dzavari kupomerwa kumatare ari kuzasi uku. Saka Supreme Court yakataura kuti vaTrump vane immunity panyaya dzavakapara vari president, ende uyezve vane immunity zvekare panyaya dzavakaparawo vave former president. But zvaitaura Supreme Court ndezvekuti zvavakapara vari president vane inonzi absolute immunity, meaning to say kuti havatokwanisi kutotongwa neany nyaya sezvo vangu vari president. But pavakazobva pachigaro vane immunity iyo ichazova ichizoonekwa nematare ari kuzasi uko kuti vanokwanisa kutongwa here nenyaya dzavari kupomerwa vachitasa immunity iyoyo.
Tinoona kuti vaTrump vanogona kuenda kumatare epasi vakawana zvinobuda ikoko vobva vadzokera zvakare kusupreme court. Saka izvi zvinozorevei?
Handikati kuti vari kutsigira vaTrump pane zvavakaita, but ivo vari kuinterpreta yavari kuti like constitution yemuamerica kunongo vachiti aiwa nangu vaTrump vachiita zvavakaita vanga vari president, and zvinotaura mutemo especially constitution ndezvokuti vane inonzi absolute immunity and hapana ivo sedare zvavanokwanisa kuita nekuti zvirimo mubumbiriro mutemo. Vamwe vari kuzvionawo vari kuzviona sekuti zviri kupawo yatingati green light kune zvakaitwa nevaTrump, uyezve vamwe vari kupokwana nejudgment yacho achiti majustices akapa like yatingati green light kune mamwe mapresidents ekumberi kuti vakwanise kuva vachipara mhosva nekuti mapresidents pasina zvinoitika kwavari. But zviri kutaura constitutional court ndezvekuti in terms of mutemo muamerica munomo, in terms of the constitution, vaTrump vane absolute immunity pane zvavakapara vari president. But uyezve vari kupawo futi rimwe side yekuti aiwa nangwe vasisiri president pane inonzi immunity, but iyoyo haizi absolute. Iyoyo ndiyo inokwanisa kuve ichiongororwawo nematare ari kuzasi uko vachiona kuti vaTrump vanokwanisa kuva vachitongwa here.